ririmo musi wa 23 June 2015 dare ndoparakapa mupongo wekuti ayo ava vatatu ava havana mhosva kureva givhumo kudzwida carriage bandera madabira emasokweni nokubva vatitongo ndovakatyora chikamu chemutemo iyoyo but isati aiwa zvisizvo nokuti ivo vatitongo pachavo munhu aitotsvaka kurejista bepa rake renzisaudzen mirerori aripo pakuda kurejista yanga iri requirement yekuti panofana kuva nerinonzi gami rinova ndo rinoratidza bepa raunonga uchifanira kunge waita dai bepa raunoda kuti rinamirire bepa rako raunoda kuti rizobuda saka ndo bepa irero rainguva rimwe chete raiva mukoti ravaiti kwai takaona bepa richitengeswa mustreet isitoti kwamwe acho ariti akatengeswa kuti hapana kana bepa rimwe rakabuda kunze kwairero nobva tataiwa ibepa rakanga ratobiwa kuofisi kwavachitongo ravaida kuti rindoshandiswa rindoshanda izvi sedhani kuzmc saka ipapo apo mutongo akazoti aiwa vane mhosva iyoyo saka ndava kuvatongera mwedzi gumi nemiviri nokuzobvisa mina yacho nobva vasara vachinzi vatongo vaimhengere vave nemisere iyoyo ndo vavanofanira kuti vange vari muutapwa asi zvisinei isu taona kuti aiwa toimbisa nyaya yedu toenda nayo kudare repamusoro ronzi haikoti kunovandokuapila kwatinoita tichitarisira kuti nziki inouya yenga tadzoka zvine inonzi bill pending appeal kuti vabude
iko zvino vari kupi
vachitongo vari kuprison kubatwa kwavari kubatwa orenjeko rinovandoo nhingi dzerere rekuchirei